Hurumende yakazivisa nyika nezuro kuti mishonga yenhomba yeCOVID-19 iri kusvika munyika kusvikira mangwana ichibva yaendeswa kumatunhu kuitira kuti vanhu vabayiwe nhomba yakagadzirwa nekambani yeSinopharm yekuChina. Hurumende yakazivisa kuti vachatanga kubayiwa vanhu vanoshanda muzvipatara, mapazi ehurumende anosangana neveruzhinji kusanganisira mapazi anobata kudzivirirwa kwenyika. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti urongwa hwakapiwa nehurumende hauna kukwana. VaMadzorera vati zvakakosha kuti hurumende izivise veruzhinji kuti nhomba yakatengwa iyi yakatengwa mari, uye kuti vacho vachapiwa nhomba pekutanga kusanganisira vashandi vezveutano vakawanda zvakadii.
Hurumende yedu zvayo haisi kunyanya kutipa urongwa hwakakwana pamusoro pevaccine iri kuuya iyi. Kuwanikwa kwayo kwayakaitwa kuti iri kuita mari, hurumende yakabhadhara mari, zvese izvi ndezvedu, nokuti tisu mataxpayers acho tofanira kuziva. Havasi kutipawo unyanzvi hwakakwana hwokuti izvo rollout plan yavo yakamira sei, vanhu vachazovaccinirwa vangani, kana vachiti kune mahealth workers achavaccinitwa vangani, vanovaziva, ngavanyore pasi.
VaMadzorera vatiwo kunyange hazvo kushanda kwenhomba yeSinopharm iyi kwakaziviswa patsvakurudzo dzakaitwa muChina, zvakakosha kuti hurumende iitewo tsvakurudzo yekuona kuti nhomba iyi inoshanda here muZimbabwe isati yapiwa veruzhinji.
Tinovimba kuti vekuChina vakaitawo mastudy avo vakaona kuti inoshanda zvomene pa76-86% yavataura iyoyo. Hatina chikonzero chekuvadhauta, asi isu muno muZimbabwe tofanira kuzoitawo matesti edu patinotanga kupa vanhu vaccine. Mavhiki mana kusvika mavhiki matanhatu okutanga tenge tichitofanira kunge takwanisa kudhokumenta kuti izvo muno miri kushanda zvakadini.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, avo vatiwo kunyange hazvo pasina tsvakurudzo dzaitwa munyika nezvenhomba dzakabvumidzwa kushanda nesangano reWorld Health Organization, zvakakosha kuti paitwe ongororo yekuona kuti mishonga uyu uri kushanda nemazvo here kana kuti kwete usati wapiwa veruzhinji munyika.
Nyaya yeatinodaidza kuti maclinical trials kana kuti kumboedzwa kushandiswa kwevaccine munyika usati wazoshandiswa zvizere inyaya yanga isisa kunge yakaitwa zvayo muno muZimbabwe, vachishandiswa vaccine ipi neipi zvayo yatingatane zvayo. Asi nyaya ida kuti iitwe, ndinoona sokuti zviri nani kuti pairi kuitwa yoitwa ichiita sokuti pari kuitwa ongororo kana yatinoti research yekuti ipapo kune kuchibva kwaongororwa mashandiro ayo zvekare painenge ichipiwa kuitira kuti ione kunzi yoramba ichienderera mberi here kana kuti zvoitwa nenzira ipi.
VaMusara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iite zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuitira kuti vabvume kubayiwa nhomba iyi vaine ruzivo rwakakwana.
Chabudikanako zvino kukuedza kukurudzirana nevanhu kuti vaone kugamuchira, nekuti kune vamwe vachiti kutya kwakanyanya pamusoro penyaya yevaccine.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo dzidziso kune vachabaya nevachabayiwa dzakakosha zvikuru.
Vaccine iri ivaccine idzva ratanga tisati tamboshandisa, tisati tambopiwa vanhu muno munyika. Ini kuti panodiwa education, awareness needucation, kutaurira vanhu vacharibayiwa nevacharibaya vanofanira kunge vaine kakudzidziswa nekatraining karipo, kaeducation kanodiwa.
VaDongo vatiwo sevakoti vanodawo kuti hurumende vavimbise kuti nhengo dzavo hadzizokanganiswi nenhomba iyi sezvo vari vevamwe vari kutarisirwa kutanga kubayiwa nhomba iyi.
Asizve zvakare tinoda kuti hurumende inge ichitivimbisa kuti mushonga uyu vaccine iri harizongiri kuzokanganisa muviri dzavana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti tsvakiridzo dzekushanda kwemishonga iyi dzakaitwa kunyika dzakafanana neChina, uye sangano reWorld Health Organization rakagamuchira mushonga uyu. VaMujiri vati kana paita dambudziko rakadai seCOVID-19, huu inobvumidzwa kushandiswa kwemishonga mushure metsvakiridzo inenge yaitwa kwenguva shoma. Vamujiri vatiwo bazi ravo rakatotanga kudzidzisawo vachange vachizobaya nhomba.
Takatanga kuzvisa nezuro saka tinofanira kunge tatsuru nemanzi.
Nyanzvi dzeutano dzinoziva zviri kuitika muhurumende dzinoti hurumende yaifanirwa kunge yakaita ongororo idzi gore rapera sezvo zvakanga zviri pachena kuti chirwere ichi chicharamba chiripo kwenguva yakareba. Nyanzvi idzi dzinoti hapana tsvakurudzo dzakaitwa munyika sezvinodiwa nemitemo mishonga isati yaendeswa kuruzhinji rwevanhu. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakazivisa kuti hurumende yakatenga nhomba zviuru mazana matanhatu uye zvimwe zviuru mazana maviri zvenhomba izvakapewa pachena nechina. Mukuru weMedicines Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vakaudza Studio 7 kuti vakapa hurumende mvumo yekunza mushonga yeCOVID-19 munyika mushure mekunge yatevedza zvese zvinodiwa pasi pemitemo yenyika. Asi vamwe vakuru mubazi rezveutano vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti hurumende yakaita zvakare panhomba izvi yakaita pamushonga weivermectin yekuudza Medicines Control Authority of Zimbabwe kuti ibvumidze kupinzwa kwemushonga uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.